Gurukota rinoona nezvekurima vaparents shiri ndivo vaparura mwaka wekutengesa fodya zviri pamutemo pamusika wetobacco sales floor muHarare uye vati vafara nemutengo wanhasi kunyange hazvo wange uri pasi. Vashiri vati izvi ndizvo zvinogaroitika mwaka yese sezvo varimi vachitanga kutengesa fodya yemhando yepasi. Bhero rekutanga ratengwa nemadhora mana ekuAmerica pakirogiramu, kwozotiwo bhero repasi ratengwa nemasendi makumi mapfumbamwe ekuAmerica pakirogiramu rimwe chete. Vashiri vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti misika yefodya yavhura kunyange hazvo paine dambudziko rechirwere checoronavirus.
Nyangwe tiine dambudziko rana korona iri, takwanisa kuvhura ende fodya yauya pamusika ifodya ine kwaliti yakanaka zvikuru chaizvo. Nyanyenyanye mukatarisa kuti ifodya yepasipasi yekutanga iyai iri kuratidzika zvakanaka chaizvo. Ende bhero rekutanga ndafara ratengwa ne$4 ende tinovimba mitengo ichaenda ichikwira kuitira kuti varimi vedu vawane pundutso kubva muzvirimwa zvavo.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika Retobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo misika yavhura havasi kufara nemitengo iripo.
Pari zvinezvi mitengo yakatidzikirei, ndofunga kuti mabhero mashoma here kana kuti chii, tichada kuti tinyatso kuongorora kuti sei mitengo yakadzika zvakadai. Saka hatizi kunyatsa kufara zvedu panyaya yacho iyoyo.
Vashiri vatiwo kunyange hazvo paine dzimwe nyika dzakawanda dzinorima fodya pasi rese, Zimbabwe ine mbiri yekurima fodya yemhando yepamusoro uye inokwikwidzana neBrazil chete pasi rese. Vashiri vati kurimwa kwefodya kuri kusimukira zvakanyanya munyika uye ishuviro yavo kuti dai vanorima zvimwe zvirimwa vadzidza kubva kuvarimi vefodya.
Tingave tiine machallenges kune vamwe macrops vari kutobacco inove ndio inonetsa kurima chadhemonstrata kuti tinozvigona. Saka zvandingangoda ndechekuti dai tatora experience yekutobacco taienda nayo kune dzimwe mbeswa tione kuti chakaita kuti tobacco ibudirire chii, zviti zviise kuchibageti, zviise kunana witi, kunana cotton, tikwanise kusumudzira upfumi hwenyika yedu.
Vatiwo kunyange hazvo coronavirus yakavhiringa upfumi hwenyika dzinotenga fodya kubva kuZimbabwe dzakaita seChina, hazvisati zvave pachena kuti izvi zvichakanganisa kutengwa kwefodya yeZimbabwe here. Vashiri vatiwo hurumende inoda kuti varimi vatevedze marimirwo anoitwa fodya pakurima zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage nembanje dzinoshandiswa kurapa dzakaita sehemp necannabis. Sachigaro webhoard rekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board TIMB vaPat Devenish vati misika yefodya ingadai yakavhura mwedzi wapfuura, asi izvi zvakatadziswa nekuda kwecoronavirus. Vatiwo mwaka uno zvinhu hazvisi kufambiswa semazuva ose nekuda kwechirwere checovid-19 uye mwaka uno varimi havasi kubvumidzwa kupinda mumisika uye vachange vaine vanhu vanovamiririra mumisika. Mange muine vatengi chete nevanhu vashomanana uye vanhu vese vange vari pamusika vange vakapfeka mamask vachigeza maoko nekuita zvese zvinofanirwa kuitwa pakudzivirira coronavirus. VaDevenish vazivisawo kuti uwandu hwevarimi vefodya hwakadzikira gore rino nezvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana. Vatiwo varimi vachange vachibhadharwa mari yavo nezvikamu makumi mashanu kubva muzana ari madhora ekuAmerica uye imwe yacho iri mari yemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.